mutauriri wemhuri iyi vamanase tsvangirai vati nyaradzo iyi ichaitwa zuva ravakafa setsika yechivanhu chavo uye ichaitirwa kumusha kwavo kubhuhera
iyi memorial ichaitirwa kubhuhera patakachengetedza vatsvangirai vanhu vachange vachizoona ipapo kuti aho ndopatakasiya kuradzika ino vamwe vanhu vanokwanisa kuti vasvike paka ndofungawo mukana wekuti vanhu vakwanise kuona pakaradzikwa mukuru tichaitira kubhuhera kwahumanikwa village
vatsvangirai vazivisawo kuti vaian makone vaiva sahwira hwavatsvangirai ndivo vaitwa sachigaro wekomiti iri kutungamira urongwa hwekuronga nyaradzo iyi vati vazivisawo hurumende bato remdc pamwe nemamwe mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira nezveurongwa uhwu sezvo vachiti mushakabvu munhu aishanda nevanhu vakawanda munyaya dzekuti muzimbabwe muve neutongi hwejekerere
urongwa huri kuisa zvinhu zvese kuti senyaradzo yemukuru haisi nyaradzo yekwatsvangirai chete inyaradzo iri kutaura kuti izvo vanhu vese vari muno muzimbabwe vari kunze vakawandisa ndo urongwa hwatiri kuita hu ndohwekuti izvo tikwanise kusvika pazuva racho taita line up program inofanira kuti izotevedzerwa kana tichinge takuzoita zuva racho zuva racho rasvika chairo chairo remutambo
vatsvangirai ndivo vakava mutungamiri wemdc wekutanga payakaumbwa muna 1999 uye vakashaya vari mutungamiri webato iri vatsvangirai vakashayikira kusouth africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara zvichitevera kushaya kwavo mdc yakabva yatsemuka zvichitevera kurwira masimba kwakaitika pakati pevatevedzeri vavo vaviri muzvare tokozani kupe navanelson chamisa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.